Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyurati Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Sangana zvakare manera nhasi uri musvechina mbudzi 14 2019. Makatevera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino. Gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi. Iye zvinoizvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi afambe zvakanaka vanhu vawane
gurukotaro zvemari vamusuli Ncube vanotura muparamende bhajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS.
Hatina chatakaita, tinenge takatodzokera sure nokuti hutsinye hwavapo, kutambura kwavapo, kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru.
Makore maviri akwana nhasi mushure mekunge mauto apindira munyaya dzezvotongerwo yenyika achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi akanga akakomberedza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Chikwata chemawarriors chosara nevotswana mangwana makwikwi e2023 Africa Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukotaro zvemari vamutuli Ncube vatura muparamende bhajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS. Bazi rezveutano richipiwa mabhiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvekurima rapiwa mari inoita bhiriyoni rimwe chete rine mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora. Kuchitiwo bazi rezvedzidzo yepasi richipiwa madhora mabhiriyoni masere ane mazana mashanu emamiriyoni. Mubhajeti ravo muzvinafundo Ncube vaziisawo kuti mari inotambirwa nemushandi inenge ichizobatirwa mutero yakwidzwa kubva pamadhora mazana manomwe kuenda pamadhora zviuru zviri. Danho rinonzi nevamwe richaitawo kuti vashandi vange vaine cheuviri. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valakson Zembe vanoti vanofara nebhajeti regore rinouya iri raparurwa nhasi sezvo rakanangana nekuendesa mari kuvanhu nekumabhizimusi. VaZembe vanoti bhajeti regore rino ranga rakanangana nekutora mari kubva kuvanhu, izvo zviri kuita kuti veruzhinji pamwe nevemabhizimusi vatambure. Hurumende yakambenge ichitarisira kushandisa mari inoita madhora mabhiriyoni makumi maviri nesere mugore rinouya, asi gurukotaro zvemari rakazozivisa kuti vakanga vakwidza mari iyi nekuda kwekushaya simba kuita mari yemunyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navaZembe pamusoro pebhajeti iri.
Chekutanga ndechekuti vamutuli Ncube mukutanga kwavo kuparura bhajeti ravo vanopangidza ivo kuti vari kuziva mamiriro akaita zviro kuti zviro hazvina kumira zvakanaka pari zvinoizvi. Nyaya dzezveupfumi, nyaya dzemabasa, nyaya dzeutano nemamiriro enyika munyika yedu yeZimbabwe. Pabhajeti ravo ravaita iri vari kuwedza kuti vangaite kuti zviro zvive nani here. Chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino. Gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi. Iye zvinoizvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi angaitwe sei kuti mabhizinisi afambe zvakanaka vanhu vawane mabasa. nekuti vanhu vaone kurarama utano hwakanaka neupenyu hwakanaka. Saka ndo chitanga chetinofara nacho chekuti vachinja zvichireva kuti vateerera kutaura kwatakaita kuti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Itai kuti mabhizinesi afambe zvakanaka, itai kuti vanhu vave nemari, itai kuti budget renyu rinangane nekudzikisa mari dzinodikanwa nehurumende mukufambisa hurumende, nekuti hurumende yedu yakakurisisa.
Ko zvamunopokanawo nazvo mubudget iri?
Tisina kunyanya kufara nacho zvikurusa pabudget ravo iri ndechekuti vangotaura kuti pachatorwa zvinhano zvekuti makambani ehurumende aoneke kuti aongororwe nekuitwa restructure kana kuti reform ari kutaura iyi, kuchinjidza mafambiro avo nekuti anofambiswa sei. Zviri zviro zvanga zviri kungotaurwa asi hapana zvinangwa zvavanyasa kujekesa kuti zvichaitwa sei, nekuti tiri kungoona makambani aya akangoita zvaakaita achingotora mari dzakawanda kubva kuhurumende zvichiwa mutoro uripo unoita kuti vanhu varemerwe nenyaya dzematax. Ndo zvaita kuti vasakwanise zvakare kuti vadzikise matax akawanda.
Kupa mari dzava pakumapazi ehurumende munoti?
Kune mapazi ehurumende anokoshesesa nyaya dzezveupfumi. Yekutanga ndeyekuhealth. Mamiriro akaita nyaya dzezveutano parizvinezvi, tichiona madhokotara, vashandi vemuhealth havana mari, tikaenda muzvipatara zviro zvese zvaparara, munhu unototsvaga mishonga yako. Ndo changa chichikoshesa zvikuru zvekuti ingadai vapa mari yakawanda kunyaya dzezveutano pamari yavapa ivo. Mari yavapa kuutano hainyasi kukwanisa kuti nyaya dzezveutano dzigadzirisike munyika yeZimbabwe. Chipiri, mari yavapa kuindustry inokosha iri iyoyo, kuti ndokunobva mabasa, ndokunobva zviro, kuti zviro zvinyase kufambira mberi haina kukwana zvakare, yakaderera zvikurusa. Mari yavapa kueducation haina kunyasa kukwana zvakare, ingadai vawedzera pamari dzavapa ipapapo kuti maministries iwayaya anyase kumira zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Valakson Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi akwana makore maviri mauto azivisa nyika kuti ainge opindira munyaya dzezvematongerwo enyika, achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi aaiti akanga akakomberedza vaimbomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makore maviri aya bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hapana chatichashanduka munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nhasi kwakwana makore maviri mauto atora mhepfenyu reZBC achizivisa kuti ainge opindura munyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza navasivisiso mwoyo avo vakazivisa veruzhinji paterevhizheni kuti vakange vachida kubvisa matsotsi avaiti akanga akakomberedza vaMugabe, izvo zvavanoti zvaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi sezvo vaiti uori hwainge hwatekeshera munyika. Makore maviri chiziviso ichi chaitwa nhengo yeZANUPF uye vari mumiriri weHarare South muparamende vatongai Munangagwa vanoti hurumende yava Emerson Munangagwa iri kushanda zvakasimba kupedza huori munyika, zvavanoti zvichaita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Panguva yatiri nenew dispensation ndomamuri kuona mahigh profile individuals vari kubatwa, izvi vamwe vakatovharigwa vachitongwa pachionekwa pachiratidza kuti zvachinja. Panguva ino vanenge vanikwa nemhosva anofanira kubviswa. Old dispensation on angle they would get away with crime, but now zvinhu zvachinja. Tada kuti nyika yedu ende forward. Corruption iri kuuraya nyika yedu, saka we must fight corruption, sekutaurwa kwemukuru wenyika president.
Asi rimwe gweta reMuHarare vakudzai kadzere vanoti hurumende iri kupedzera zvipikiri padehwe retsindi ichirega kusunga vakuru vakuru muhurumende vavanoti vari kuita uori hwakakomba, sezvo chinangwa chakapindira mauto muna mbudzi 2017 chaive chekubvisa vanhu vaiita zveuori. Pari zvino hurumende yava Munangagwa yasunga vaimbova gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira ichiva vakapomera mhosva dzeuori uye nyaya iyi ichiri mumatare. Nekune rumwe rutivi, Commission inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta gurukota rinoshanda riri muhofisi mavamunangagwa vaJoram Gumbo panyaya yekutengwa kwakaitwa ndege dzekambani yeZimbabwe Airways pavaiva gurukota raiona nezvekutakurwa kwezvinhu panguva yeutongi hwavamugabe. Vaimbova gurukota Vasamewo Undenge vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita zveuori. Vamwe vanonzi vari kuferefetwa ndivaSevia Kasukuwere navaJonathan Moyo, asi vaviri ava vari kunze kwenyika. Asi vakadzere vanoti zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Ini harioni sekuti kusungwa kwamaimubvumira navaJoram Gumbo kunotaridza izvo kuti vamunangagwa vari kurwisa uori chaizvo. Nekuti mukatarisa munoona kuti munyika yedu yeZimbabwe uori wava nemakore akawanda uchiitika. Saka hatingati uori unotanga nekuguma pana mupfumira naGumbo. Uori wakawanda wakaitika unotochikisa chaizvo, uyezve vanhu vakaita uoriwo vanotozikanwa, asi hapana zviri kuitika. Saka chatiri kuona ndechekuti mupfumira naGumbo dzinongova hove diki, iwo makarwe achingotenderera murwizi. Saka kusvikira tazoonawo pachibatwa makarwe chaiwo chaiwo, ndopatichazotangawo kutenda kuti zvechokwadi uhori huri kurwiswa. Asi pari zvino iko zvino isu semaguta hatina chatinoona chatingakwanisa kupembedza pane zvaitika pari zvino.
Munyora anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vaJacob Mafume vanotiwo hapana chachinja munyika kubva zvapinda vamunangagwa muutongi, zvikuru sei pamafambisirwo esarudzo munyika idzo MDC inogara ichema-chema kuti dzinovirirwa nezanupf.
Takapembedza ng'angani inobata mai zvakaitika muna mbudzi kwakapera uku kutukana kwembudzi. Nyaya yesarudzo dzenyika yakaramba yakazinyirirwa, yakaramba achingori masanga, hapana chakachinja. Vanhu vanochityidzirwa, vanhu vanotengwa nekupuwa chikafu, mari dzavo dzanoverengwa pachimuhande hwande. Zvanenge zvapinda nezvinobuda zvinhu zvakasiyana. Hatina chatakaita, tinenge takatodzokera sure nokuti rutsinye hwavapo, kutambura kwavapo, kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru nematongero ari kuitwa Zimbabwe. Pachiripo tiri kungotaura kuti rusununguko ruri mberi, hapana chatichabuda.
Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera, vamunangagwa vanoti vakahwina zviri pachena sezvakataurwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, izvo zvakatsinirwa nedare pamusorosoro munyika reConstitutional Court, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo hurumende yavamunangagwa ichigaro chema kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. VaMavhinga vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi kana hurumende ikaramba ichiita chandagwinyira.
Chakakosha chinoita kuti zveupfumi zveZimbabwe zvibudirire kuva nerunyararo, kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati meZimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu veZimbabwe vagere zvakanaka. Ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa. Ndokusaka isu vekodzero tichikurudzira vamunangagwa nehurumende yavo kuti varemekedze kodzero dzevanhu veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Izvozvo zvakakosha, ndo zvinovhura nyika kuti ive nezveupfumi zvakanaka.
Vatonga emunangagwa vanotiwo kunyange hazvo veruzhinji vari kutarisira kuti zvinhu zvichinje munyika munyaya dzeupfumi, kuvandudzwa kwehupfumi kuchatora nguva kwete zuva rimwe chete, vachiti zviripo zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa zvinoratidza kuti kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika kwave kuzogadzirisika.
Kutaura kwati kuita izvizvi Desert Development kumagetsi kwakawedzerwa magetsi, kukaripa kuhange kuri kuwedzerwa magetsi, maroads edu infrastructure yedu ari kugadzira. Zvavari kuita president vari kugadzira nyika ino yekuti irarame kuinda mberi, zvinoindika mberi kwete zvinongoitika nhasi uno. Saka zviri long term zvavari kuita.
dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika huchasimukira chete kana hurumende ikasimbaradza nyaya dzekurima, kumutsiridzwa kwemaindastiri pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika, uye kuona kuti uori hwaparadzwa zvachose mumapazi ose ehurumende. Nekune rumwe rutivi, dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinotiwo zvinhu zvinogona kumira zvakanaka chete kana vamunangagwa vakaita nhauriranu navachamisa avo vakavhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Budget raturwa mudare reparamende negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube riri kuratidza zvekare maonero akasiyana panyaya yekuti nyika yotora gwara ripi chaizvo panyaya yezveupfumi. Vebato rezano PF vanoti budget raturwa navaNcube rakanaka chose, asi vebato reMDC vachiti kwanga kuri kupedza nguva kuteya nzou neriva. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumiriri wemakonde muparamende vari nhengo yezano PF vakaindinesi paradza, uye nhengo yeparamende vari sachigaro veMDC Muzvare Tawita Kumalo. Blessing atanga nekubvunza Muzvare Kumalo kuti sei vasina kuenda kudare nhasi.
Isusu sebato reMDC nhasi takonewa kuti tiinde paramendi nemhaka yekuti tina vatevedzeri vedu vanobva kuMarsh East maYouth ekuNational Guard vakaita tsaona yemotikari. Tese toziva kuti nyika yedu mazuvano njodzi dzemugwagwa dzawandisa, saka tatamirira kuti kuitwe mapostmortem. Saka kwangu sina madhokota, akazowanika dhokota, saka tikazoudzwa nehama kuti no akazovhenekwa, saka vakutovigwa nhasi, vanga vari 2. Saka tatabva tamhanya kuti tinovaviga ikoko, and uye tabva taudza spika wepalamendi nenhau iyoyo kuti ndopa tapinda ipapo.
Toya kwamuri Honorable Paradza, manga muri mudare reparamende, maona sei zvaturwa navamutuli Ncube?
Bajeti isu sebato riri kutonga tichaona bajeti yavamutuli yakanaka zvikuru, nokuti iri kuyapa mari kuvarimi kuagriculture, kuministry agriculture, yapa mari kueducation. Zvanyanya kutifadza ndezvekuti iye zvinezvi vana vechisikana vaya vaya vaakupiwa anonzi muchirungu masanitary wear pachena kubva grade 4 kusvika form 6. Saka izvozvo zvatifadza, ende vazobva vataura futi kuti masanitary wear aya vachange vachimauwinza kubva kunze kwenyika, anenge achipinda asina mubhadharo waanoita, inonzi muchirungu duty free. Saka izvozvo zvatifadza. Tozoenda kune ini kwangu kutifadza ndekwe maembassies yedu ari kunze kwenyika. Vamutuli vavapa mari inosvika kuma 270 million 280 million yekuti vagadzirise dzimba dziriko kwatinoti maembassies edu, kuti dzinake dzionekwewo zvakanaka ikoko, kuitira kuti kana tichitaurawo nevamwe vanenge vachiuya ikoko zvinge zvakashambidzika, nokuti iye zvinezvi dzanga dzaparara. Ndochidzokera kunyaya dzedzidzo, vapa futi mari yakanaka kubato redzidzo dzepamusoro, kuitira kuti ministry yehigh and tertiary education neinnovation iite iise mari kune anonzi mainnovation hub.
Honorable Kumalo, munofunga kuti zviri kutaurwa izvi zvinozadzikiswa here?
Isusu muno muZimbabwe taneta nekunzwa nezviri kutaurwa izvi. Tazodai, tichadai, tomirira, toona wanika hakuna chiuni. katidzokere kumashure apa taudzwa kuti kucha create ma jobs 3 million vakapinda vana vaparadza vakanga nanhasi hakuna 3 million vakazouya mazenda shuwa vedu we mungamhanye muchiti kuti kupara kuti maembasi mazodini duty free mapedzi duty free mapedzi a pasocial contract yatakasaina seZimbabwe ma trade unions government and employers yatakabvumirana teke tikasaina takati isusu tinofanira kucreata mabasa muno muZimbabwe donje rorimwa kuno rairimwa muno nemakampani ari kukonewa kuti ashande because havana mari heyo takunzwa kuti duty free saka makunotenga masanitary iwe kune dzimwe nyika izvo tichiri madonje kuno saka tiri kuti vedu we taneta nekuti ticha takuda kudya tawane zhara wakaita kadhetiship manje matesha muno zvichinzi vana vanotambura vaya vachapuwa vachatora mari vobhadha kwamafizi ndakapedza nguva ndiri kuparamenda apa ndichihukura kuti vana vakudzingwa vana vakuda kunonyora maexams vane zvikwerete zvikanzi hazvigoni kuti munyore motodhifeya kusvika mabhadhara zvikwerete asi kwangu kadhetiship motarisa kadhetiship yacho vakawana kadhetiship ndo vanhu vana vasingatamburi saka tiri kuti vedu we tichaguma rini tichinyeterana izvozvo vaburisa mari kwabuda mari hee mari musacheme yabuda hakusina kana sendi yazara kublack market kumabhengi hakuna kana sendi pasi black market ine mari itsva tingaite nyika yakadaro here
vaparadza
yenyaya yekuti kune mari dziri kubuda mubhengi ndazvitaura ini nhasi muparlamendi tatoita chisungo parlamendi chekuti toda kuti reserve bank iongorore nemapurisa kuti mari iyi yakabuda sei ichienda mustreet nekuti ndo zvinokanganisa yatingati muchirungu financial sector banking sector yedu confidence kuvanhu inorasika nenyaya iyoyo saka kune statement yatoda ku reserve bank ichiti mari iyi yaonekwa kunzi yakabva yabva kune rimwe bank rinonzi Petro Bank saka vanhu vacho iva vari kutongorwa nemapurisa ende isu muparlamendi hati parlamendi inofanira kuziva kuti chii chakapaka tati vamwangunya vauye kuzoudza parlamendi kuti zvakafamba sei kuti mari iyi ibude inde mustreet vanhu mabhengi achipa vanhu masirivha pane kuti ape vanhu mari chaiyo chaiyo yemapepa
vanga vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vari nhengo yezanu pf vakaindines paradza vashara vari parunare muHarare manzwa zvakare kubva kunhengo yeparamende vari sachigaro webato remdc muzvare Tawita Kumalo vanga vari parunare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu westudio 7 zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika
ara na mukoma trust kubotsana
taurai
tinzwi so maoni angu rangu inini on my own side I don't think there's a change actually things have gone worse from where they were
sei murikudaro
right now tikutarisa pange paine inflation at that particular time and up until now inflation yakawedzera the graph yacho kungoramba ichienda musoro ano graph dropa down kana stagnate kukunetsa kwafuel bai kuri nani now is even worse
saka imi mamune hurongwa here hwekuti muchada kudzoka musha takatarira makore maviri apfuura uyezve munofunga kuti munogona kudzokera
pakatodzipaya mudhara wedu abva pachinzvimbo masoja achiti no maybe ndiangari like a stand block anga ichitonasazvo taida kutoti zvizvanake this now we got the com and even my friends them vakatovhara makambani kuno vatengesa zvinhu vakaenda kumusha only that I said guys you know what you never know what will happen let's wait up until elections then you'll see like that is what I suggested after elections I'll go back home if things are fine takatele hope kuti tinobatsira nesu kuwandudza upfumi hwacho
edu kuti mawarriors mangwana achange achitamba nemazebra ikoko kuBotswana
chinangwe zvangu ndifarira kana ichitamba nemazebra zebras mufi waya tamba kuZimbabwe saka chameno kana kempu saka I got a hope that it will
munesco ipi
my prediction is 2-0 chokutanza vana data sabiri adina nana musona maybe ndo atro mbosi mbona god no ndo vachitsvaka zvarado akato katakato amina akato bisa nawo
osasa wangu imavelas nakamba uyari kutamba ari ku UK uko
akawana combination yakanaka pabosi nyaki atimu na nyi
kutumate magadini
aiwa atiri watombo uti anti yehuda inima pe wa mkana kutichimbo itai kuti musandu rezunu kwe nguwa ino imzuizwa mai gaziri
chandai gaziri wa nete kuti kustraika kwa nga kuchita vani no kuti ya zine vani magadini soda kutimoskita zino wa kuneta unika zese kuti ukaona utoni uri kukopro kuchita zani kuchita zini maikuda kuta kuchita na mbasa topi na mroti ya zine magadini wakatanda izozo zaku ni wane polisi ne ami urumende da indiri ni urumende wa mnangako gaide waita come to the nation mtunga niliri mwenye tota ura uji kama hapa sunu kakuti mira taka dai basi mbono terira uzi chemo kami wabo
ini ndini Marvelous Mflanganya huye ndini mu Washington.
Munao zemitambo chikwata chena vuche ma Warriors chanonokerwa nemutambo wacho 2023 Africa Cup of Nations uyo chiri kusangana neBotswana mangwana. Michael Kariati anotipanya iye.
Mofaro uri mukamba yema Warriors hautsanangurike zvekuti vakomana ava vanonokerwa nemutambo wavo wekutanga we 2023 Africa Cup of Nations nema Zebras ekuBotswana uyo uri mu National Sports Stadium mangwana. Manager wavo va Wellington Mpandare vanoti mukamba mune manyuku nyuku zvekuti vatambi ava vane nhomba yekuda kupinda munandare kunokunda vaine chinangwa chekudzokera zvekare kuma finali eAfcon.
Mukamba hapana zvakaipa zvakasirimo zvakangotarisirwa nevakomana nezvekuina mutambo wedu wechishanu uyu nebopana vari kutarisira kuti vadzokere futi kuAfcon maitiro amboita maAfcon apfuura mairi esaya saka vakomana vari kuda chaizvo mutambo uyu vari kuda kuratidza makochi nekuti Joy Antipas inguva yake yokutangawo kuti atambe maAfcon qualifiers saka vakomana vari kuda kuratidza ukochi munyowana kuti aiwa asina basa kuti makochi akachinja kuti iwewe uripo.
Warriors ari kuda kugadzirisa kunyadzisa kwavakaita ma 2019 AFCON finals Egypt uko akadzoka nepoint imwe chete kusanganisira kuzvamburwa 4-0 kwaakaita neDemocratic Republic of Congo. Aive murairidzi wechikwata ichocho Sande Chidzabwa akasiyiswa basa panzvimbo yake ndokuiswa Joy Antipas uyo ari kuziva zviri kudiwa pamutambo neBotswana. Antipas aunganidza vatambi veZimbabwe vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Aston Villa kuEngland, Captain Knowledge Msona abva kuAnderlecht kuBelgium, Marshall Mnetsi weRennes kuFrance pamwe naKama Villiers uyo ari kushura mare kuKaizer Chiefs South Africa. Villiers anoti vachatamba nepese pavanogona napo kuitira kuti vabudirire mumutambo uyu.
Tange tichitamba mutambiro wavanenge vakatitarisira uchave uchiita kuti nyika yedu inga chifara tichazama nepachinogona kuvichishanda nesimba.
Mumwe mutambi weMaurias Ovid Karuru anoti veruzhinji ngavauye kuNational Stadium kuzofara.
Sese maplayers vavaringisa kuti tichakunda mutambo tikwanisa kufadza vanhu vesana kusapota nokuti kana ivo vasipo hatikwanisi kutamba matambo atinokwanisa kuita asi kutisapota kwavanotiita ndiko kunotipawo simbare kuti tikwanisa kukunda mutambo watichatarisana nawo.
Asi Warriors atatsana nenjodzi yekuti vangangoshandisa mbatya tsaru mumutambo uyu mushure mekunge mbatya dzavo dzakabva kuEngland idzo vari kufarira kushandisa mangwana dzakabatwa nevebazi rezvemitero reZimra. VeZipa vatora svondo rese vachifamba-famba kuti vabuditsirwe mbatya idzi vachiti ivo sezvo dziri dzechikwata chenyika hadzifaniri kuripiswa mutero wekupinda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemari vamutweni Ncube vanotora muparamende bhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo. Thank you.
Soku izika tisenda ku VOA.